Isinawa kuti vachienda vakaita zvatinogara tichitaura kuti mauto anotarisa zvinoitwa nenyika kwete zvinoitwa nemapati. Zvingangovawo nekodzo rekuti vapindire kana zvinhu zvisinge zvichinesa particular yaregarding security threat. Asi tinoona kuti vanenge vanotiposheo pakuti vanopindira vakanangana nebato resecurity pane kuti vapindire vakanangana nethreat inoreka kunyika. Asi zvisinei zvinotarisirwa kuti kudawo mautowo mboyaaa yatumba nokunesa kwakakoitawo navamugabe vanenge vasingatenge zvakanaka vachipfurirwawo nomudzimai wavo watingati muzimbabwe isecurity threat parizvi.
Vamugabe vakagara vakataura kuti Putin inotevera mashoko epolitics kwete kuti inotungamira mberi. Munoona sei zvazoitwa navachiwenga izvi?
Zvinodipenda kuti mashoko epolitics achona ari national here kana kuti ari personal. Hatifungidziriwo kuti army inenge iri professional ingotevedzera mashoko ese epolitics because kune mamwe mashoko epolitics anoparadza.
Vamugabe vangatarisirwa kutora matanho akaita sei tichitarisa zvakaitwa nemauto izvozvo?
Vanonetsa kuti vamugabe vangatora matanho akaita sei. Zvinoratidza kuti vamugabe pamwe vakatozokumbira kumadhodha aya kuti vakomana yaititaurirane tiise zvatingatarisa kugamba kudhara bhara rezanupf rokuti tikane zviri open. Saka apa pane kuti panonetsa asi anything can happen. It's anyone's guess. Hapana munhu angaziva kuti chaitika nechipi. Zvichida vana chivenga vanokwanisa kudzosa vamunangagwa vakasunganurwa navamunangagwa. Zvichida vayamuka vakasunga navamugabe vamugabewo vakaivovamwe vanotungamirira mauto muzimbabwe.
Nezuro paitaurwa navachiwenga takaona kuti vakuru vemapurisa vachiuri nevemajeri vakanga vasipo. Tingati here pane kusadyidzana kuri kuitika mune vanochengetedza nyika yavo kana vatingati masecurocrats?
Vaiva kwavo tinovatondindovaeokuzvao ivachiwenga vaivapo unovatevedzera yavagaleri vechivanda vaivapo ecos tinoona kuti yanga yakamiririwavo tinoona vakapeta uniform dzeiii dzese ecos ivavo ndo vari important vana vachihuri tinovaziva kuti vanoziva kuti vakamboitwa mukaribosa navamugabe. Saka vane vanotya zvikuru kuti vamane nekuti vanoziva zvavakamboita navamugabe asi tinoona sekuti vakomane vemauto vanga vakakwana nezuriva.